Paparura urongwa webajeti iri kumuzinda wekanzuru weTown House muHarare ndisa chigaro zvekufambiswa kwemari mukanzuru yeHarare vaCosta Mande avo vati
gore rapfuura takange tiine bhajeti re 41.2 billion Zimbabwe dollars asi mukatarisa gore rino paita kuchinja kwemafiga iwayo bhajeti redu regore rino riri just pamusoro pe 213 billion Zimbabwean dollars asi mukatarisa zvinoita sekuti yakakwirisa zvakanyanya asi mukatarisa kuti pa exchange rate yedu iripo izvozvi munoona kuti mukaichinja mukaisa kuma dhora eku America budget iri ritori pasi pe budget rakanga riripo gore rapfuura.
Vaenderera mberi vachiti mitero yakadai semvura nezvipatara haina kuchinja.
Tawirirana isu kuti hatisi kunge tichiomesera vagari tichange tichimaintaina tichange tichichengetedza zvange zviripo panyaya yemari dzichange dzichibhadharwa kuzvipatara dzichange dzichibhadharwa mudzimba dzemvura dzemasuweji uye nedzemutero wedzimba zvinhu izvozvezvo hatina kunge tichikwanisa kuti tizvichinje nokuti tinoda kuti tinge tichipa zvakanakira kuti vagari vedu vange vachikwanisawo kubhadhara isusu tichivapawo shanduko yavanoda munzvimbo dzavanogara.
Asi kanzuri iri kutarisira kukwidza mitero yemotikari dzinotakura varwere kubva pamadhora makumi maviri emadhora ekuamerica kana kuti $20 kusvika kumadhora makumi matatu nemashanu kana kuti $35. Vati zvinobatsira kuti maambulensi aya anyatsoshanda zvakanaka. Vachitaura nestudio 7 mushure mekuturwa kwebhajeti ra2023 meya veguta reHarare vajacob mafume vachema-chema nekusapiwa mari iri muurongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution uye kusabhadharwa kwemitero kuri kuitwa nevamwe vemabhizimusi.
Asi tine nyaya dzekuti bhajeti redu riri kuaffectwa nemari dzedevolution dzisiri kuuya, riri kuaffectwa nevanhu vari kuita zvikwereti vari muhurumende nekuaffectwa nekusabhadhara kunenge kuchiita nzvimbo nemabhizinisi edu ari kutorwa nevanhu. Saka iko zvino tange tatora mabhizinesi edu akaita sana Rufaro Marketing tikaisa mabhodhi vana City Park kuitira kuti vaunze mari kukanzuro. Taisa
gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai moyo vakaudza dare reparamende svondo rapera kuti imwe mari yekanzuro yedevolution iri kupiwa kambani yegeogenics iri kugadzira kunorasirwa marara kupomona. Kanzuro yakati yabuda muchibvumirano nekambani nekuti inofunga kuti pakaitwa uori unotyisa zvekuti kanzuro iri kunzi ibhadhare mari inosvika zviuru makumi maviri nemaviri kana kuti 22,000 pazuva kuti irase marara kwemakore makumi matatu anotevera. Vamafume vati vari kutarisira kugadzirisa makirinika, migwagwa, kuwanisa vanhu mvura yakachena nemutengo uri pasi pamwe nekutenga mota dzakawanda dzinotakura marara. Mumwe mugaro wemuHarare vatanatsi wadhambuza vati vafarira urongo hwemari uhu sezvo mitero yakawanda isina kukwira asi vati vanotenda maruva vadya chakata pane zvavimbiswa nekanzuru.
Zvizhinji hazvina kuwanikwa zvichikwidzwa tikatarisa nhau dzeutano kumakiriniki kana kumahospitari. Asi tinoonawo zvakare kuti maambulensi chero asingawanikwe zvavo tiri kuona kuti vakwidza zvinova zvinokwanisa kukonzeresa dambudziko kwatiri isu majeneral citizens vasinawo mari dzinokwanisa kunge dzichikwanisa kuti vadane maambulensi wavo kuti vaende kuzvipatara.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPresa Shumba vatiwo
mari dzavari kutaura dzekuti dzemarara vachidziisa pamari yakaita se 8 US dollars imari yakawanda zvikuru inofanirwa kudzikiswa kuuya kana pa $4 kana pa $5 pamwedzi. Uyewo mari yekusuwage inofanirwa zvakare kuti idzike kuitira kuti bureau kana tichiri tarisa rinotipa mari inogona kusvika pagumi remashanu remadhora $15.
Vagari vemuarare vachaongorora budget iri kwemwedzi vachipawo pfungwa dzavo. Kana izvi zvapera, bazi rezvematunhu rinozopa shoko rekupedzisira kuti budget rotambirwa here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.